chekutanga ndechokuti isu takati chiti mapato ese ngapiwe mikana yakaenzana kubuda munhepfenyuro kunyanya nyanya ma state media pa ZBC pa TV pamwe chete ne ZBC radio ngatiwe nemikana yakaenzana kana vachamisa vaita orari yavo vobudawo zviri fair sekubuda kunongoitawo vamunangagwa. Vanhu vedu vonzwa kuti ava veMDC Alliance vane zvinangwa zvipi, ava veZANU PF vane zvinangwa zvipi. Kana zvadaro vanhu vedu vochisarudza kuti bato ravanoda kana kuti mutungamiri wavanoda ndeupi. Ndiwo media freedom, ndiwo media freedom yatiri kutaura. Bumbiro remutemo rinotaura iro kuti mapato ese anofanira kupiwa mukana wakaenzana wekubuda panhefenyuro. Asi tinoona kuti pamakore ese aya paingobuda kunyanya-nyanya bato reZANU PF chete. Kana vachibuditsa bato reMDC vanobuditsa pakashata chete, ndo panenge pachingobuditswa ipapo. Saka nyunyuto yedu ndeyekuti ngatiwei nemikana yakaenzana, totaura mapolicies edu, totaura mamanifesto edu, totaura zvinangwa zvemisangano yedu, vanhu vese vachinzwa. Saka kudzvinyirirana ikoko ndo kwatachinyuta nako.
Vamangwana,
mukana uripo asi kuti tine 129 opposition parties. Saka imwe neimwe iri kupuwa mukana wayo. Zvokuti ivo CMDC vaite ivo number 1 kuma opposition parties ari 129. Tiri kushayiwa kuti vano kuzvipirei status iyoyo uye ichibva pati. 129 political parties. Nasi tikapawo imwe mukana yakisinoti mukwazhi, mangwana topawo youmwe, mangwana topawo MDCT, mangwana topawo MDC Chipika, tichingodaro imwe neimwe ichiwana mukana wayo. ZBC inotori nerosa yayakapa. Problem ndeyekuti vari kubatanidza the state kana ichikavha magovernment functions nepainokavha ZANU PF as a political party. So ndo pari kuwanisa president Mnangagwa wailisi vari president we ZANU PF ndi president we nyika. So kana vari kuita ma state duties, nyika inofanira kuziva kuti president wavo ari kuitei. Ma ministers anoseva government ya president Mnangagwa kana vachiita basa ravo reministry vanowana futi coverage.
Vamonzo.
Kwete kwete, vamangwana ipapo muri kuresva. Nokuti nyaya yatiri kutaura isu ndeyekuti hatisi kuti mamwe mapolitical parties 129 ashayiwe kukavhiwa, kwete. Tiri kuti munhu wese ngaakavhwe, asi kuti ZANU inokavhwa zvisina zvakapfurikidza vamwe. Ndisingataure basa rehurumende, ZANU ikaita congress yayo yamakaita congress after nyaya yemasoja iya muna November, after November yakakavhiwa yese from A to Z. Harisi basa rehurumende raitwa pacongress, ibasa reparty yakabuda munhepfenyuro congress yeZANU PF. Congress yeMDC ya 2014 haina kubobhira yakaziwa. Ma central committee meetings eZANU PF anokaziwa. Vamangwana kune video inofamba muchimba muchijaivha chaizvo kutonga kwaro navamutsvangwa. Zvese zvakabuda munhepfenyuro izvozvo. Isu patinoitawo ma national council meeting edu hazvibude.
Vamangwana,
chinonzi equitable mushona hazvirevi equal. So vari kukumbira equal, handina kuona payakanyorwa mubumbiro, ende vamonzura is a lawyer. Vanofanira kuziva kuti equitable nokuti equal zvakasiyana muchirungu, zvose nemuchishona. So vanopuwa equitable coverage mumedia. Zvinoreva kuti ivo time yavanopiwa inofanira kudividiwa ne 129 other parties. Azvizive izvozvo. But nevertheless, muna mukuru mukuru anga aigari bhunde azvizivewo izvozvo kuti kana ZANU PF iri kutonga kune inonzi the benefit of incumbents,